Vanhu vangangosvika zana vakaungana muPretoria vachirangarira mabasa akaitwa navatsvangirai munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nekodzero dzavanhu. Vatsvangirai vakarumbidzwa semunhu aive akashinga ane rudo uye anoremekedza muonero wakasiyana-siyana. Vachitaura pamusangano uyu, murwiri wekodzero dzavanhukadzi amai Priscilla Misiya Irambwi Mushonga vakati kunyange hazvo vakange vasingawirirani mune zvimwe zvinhu navatsvangirai muchakabvu munhu aive neremekedzo uye vakadzidza zvakawanda kubva kuna vatsvangirai.
Chokutanga kungotenda kuti gungano rinoratipa nguva yekuti tive tinotaura nezvamogen tsvangirai. Hatina kunatsowana nguva yekuti tinatsobuchema tichinatsofunga chaizvo chaizvo kuti murume uyu akaita izvi muupenyu. Taedza kudzokera shure kuti tiongorore kuti akabvepi. Tikabata-bata nyaya yekuti uyu munhu akanga abva munyaya dzevashandi. Zvino nyaya yekurwadza ndezvekuti inhoroondo isisa nyaya yekutaurwa nezvake. Vazhinji vakutaura nezvamogen tsvangirai havaziva vakatanga naye panyaya dzevashandi. Tikabata-bata zvakare nyaya dzekuti munhu akasimudzira nyaya yeZimbabwe. Zimbabwe hainambobvira yakurukurwa nenzira yakakurukurwa kurwa naye panguva yaMorgan Tsvangirai. Vazhinji vedu takafamba naye tichinoona vakuru vakuru venyika vanana Tony Blair, vanana Gordon Brown, vanana Obama, vanana Angela Merkel. Zvinova zvisinambobvira zvaitika kune mumwe munhu anga ari mutungamiri weopposition. Saka zvinongoratidza ukuru hwakaita munhu hongu munhu wese anokanganisa. Asi chimwe chihombe chaangainacho ndechekuti haazi munhu wekuti anga achiti akakanganisirana newe, haana hurukuro yaanozoita newe.
Amai Misiya Irambwi Mushonga vakati kusawirirana pakati penhengo dzeMDCT inotungamirirwa naMuzvare Thokozani Kupe neMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa kuchagadziriswa mushure mesarudzo.
Chikuru ndechekuti vamwe vedu tataurirana kuti kana maelections apera vanoziva nhoroondo yekwatakatangira vanofanira kuti tisangane zvakare. Hazvina mhosva kuti uri kupi yezvino.
Mutauriri wavachamisa vaNkululeko Sibanda vakarumbidzawo vatsvangirai nekudoma kwavo vachamisa semumwe wevatevedzeri vemutungamiriri weMDCT. VaSibanda vakati vatsvangirai vakaona kuti vachamisa munhu ane ruzivo kwete munyaya dzezvematongerwo enyika chete asi nemunyaya dzakasiyana-siyana.
Dr. Richard Morgan Tsvangirai vanga vari munhu aida nyika uye President Nelson Chamisa ndivo vanenge vakasarudzwa kana vakadzidziswa navatsvangirai kuti aiwa mozotora vanhu ava, mozotora pati inomuenda nayo mberi nokuti nyika inoda kubudirira. Tinodaro nekuti tinotarisa kuti vaPresident Chamisa vane chii chaicho chaicho chinoita kuti vave ndivo vakakodzera kuendera mberi nelegacy yavaPresident MT. VaPresident vakaziziva kuti nyika yedu inoda munhu anoziva kumhanya-mhanya, anoziva zvetechnology, munhu ane hungwaro.
Muumiriri weMDCT South Africa vaAmos Moyo vakatiwo chirongwa chekurangarira vatsvangirai chichazenge chichiitwa gore rega rega.
Morgan was another father of Zimbabwe. Anga chirespektwa nemunhu wese.
Chirongwa chekurangarira vatsvangirai chakatsigirwa nemuzinda weNorway muSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.